very good night, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October the 15th, 2015. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today we are joining you on a very special day for women, especially those in the rural areas, where we are focusing on the International Day of the Rural Women. Today we'll be speaking to all the women in the rural areas to find out what they are doing and how they're living their day-to-day life.
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pachina Jemadzimai.
We are also on the internet. We are on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voaindebele.com, loba njalo ku www.voashona.com.
Inini ndinoiti wamabingu ndinogara kubikita. Kuno kumaruwa kwakaoma, kunotizara. Haina kutombomira zvakanaka. Dambudziko ririko, takatomboita mushandira madzimai. Asi mvura yapera ko zvino tatogara pasi, hatisina kana chimwe chinhu chokubata. Tatozorora zvedu nenyaya yemvura mushandira matatichiti. Tatombowana zvimari zvokuti ukatotengesa muriwo wako kana matomatisi, wonotenga chinhu. Zvino uko zvino totokwira nangu vana vakaenda kuchikoro. Kutotokaona atodzoka asina kudonha kutoti Mwari kudzwai. Nokuti hakuna kana chokubata. Anhendo kuti tingazviita sei. Kana kuti dhora iro riri America iri. Kuti uri bati, zviiti zvakatoomesesa. Dai taitawana zvimaprojekti zvokuti tiite. Ndofunga taigona kuti tingararamisa vana vedu kuti vaende kuchikoro. Chere yemvura mugadheni matinavo mumushandira umomo. Dai taitawana vanhu vanotibetserawo vakatipa mvura zvinenge zvakanakisa.
Ndinonzi Mumbire Ronica, ndiri director weZimbabwe Women's Bureau. Sangano redu sekuti isangano rinoshandana nemadzimai. Tinodawo kuti madzimai vaonekwe kunyanya madzimai kumaruwa. Ndikozi vanhu vanga vakasaririra. Tiri kuronga kuti tinge tichi ita mhemberero mumadistrict 5 emunyika anosanganisira Mutare, Rural, Goromonzi, Gokwe, Zhombe neGweru Urban. Mhemberero idzi tiri kutarisira kudziita kutanga svondo rinouya. Maprojekti atinoita nemadzimai kumaruzevha anosanganisira kubatanidza madzimai kuti vange vachifoma anonzi maself-help groups. Maself-help groups anovabatsira kuti vange vachishanda vari pamwe chete vachikwanisa kusevha mari dzavo kuti vagokwanisa kusapota maprojekti dzavanenge vachida kuti vaite semadzimai. Takaona zvakakosha kuti tiite izvozvo nokuti tinoona kuti madzimai anotambudzika kuti akwanise kuwana mari. Saka takati mari shoma dzavanokwanisa kuwana idzodzo vakadziunganidza vari mumapoka vanokwanisa kubatsirana vagokwanisa kusapota maenterprises avo. Zvakare tinoita zvekusapota mabhizinesi avo kuvadzidzisa kuti chaanenge asarudza kuti aite ichocho akwanise kuchiita neuteshe zvichiita kuti akwanise kuzowana profit yakanaka pakushanda kwaanoita. Saka tinomudzidzisa kuti kana atsarudza somuenzaniso kuti anoda kuchengeta huku, tinoda kuti tizive kuti huku dzacho ari kudzichengeta zvakadii zvinoita kuti akwanise kuita profit, kana kuti zvisamuremera, kana kuti huku dzisapote dzichingofa. Saka tinolinga nemagovernment ministries nemamwewo mastakeholders vanogona kunge vaine uteshe nzvimbo idzodzo, tobatsirana kuti tikwanise kutraina vanhu ivavo kuti vakwanise kuburitsa zvakanyanya. Tinoitawo zvine chokuita nemastudy circles. Mastudy circles anobatsira kuti mudzimai wekumaruwa ange achiwana ruzivo rwezvinhu zviri kuitika munharaunda maanogara, achiwanawo ruzivo rwemabhizinesi anenge ari kuda kuita. Saka tinovabatsirana kuvaorganiza kuti vange vari mumapoka vange vachipanana ruzivo irworwo. Topasomuenzaniso, Zimbabwe yakabva kusainira constitution. Madzimai ekumaruwa mazhinji havatombozivi kuti kune constitution yenyika. Kuvashoma vacho vanenge vachiziva vanenge vasingatombozivi kuti muconstitution mune chinyi. Saka tinenge tichikurudzira kuti ruzivo rwakadero rusvikewo kwavari vakwanise kuziva kuti ndo zviri kuitika munyika mavo. As an organization, we have also noted that rural women are not being able to access finance to grow their businesses. So what we have done as an organization, besides the internal savings within the various groups, we have also seeded revolving funds within the various wards so that the women can be able to access and they grow step by step from borrowing from their internal savings to borrowing from a ward revolving fund to also using our organizational revolving fund. And for those who have grown beyond that, what we have also started doing is to link the women with the various institutions for bigger financing. And also, we noticed that although we are linking them, there are lots of challenges associated with the issues of what is required for them to be able to access the loan. So we go beyond that and engage the financial institutions to try and work around conditions that help the women be able to access finances.
Mina ngufepi duze ngufesi nampande wadi 3 owe pinga. Ngilabantwana aba ngufo ngendi lengilomkami. Mina ngufesi nampande pansuwe siyapua. Ningu mama ose marizeva oziphilela ngokuwoda silama group abo mama ngapha. Siyawoda singama group abo mama wama self help groups. Ama self help groups kutsho ukuthi wena ngokwakho uyazinceda. So siyahlanganisa izimali zethu sikhiphe ama 5 rand 5 rand. Sithi sesihlanganisile imali leyo akula committee. Nxa silomhlangano wethu oyedwa uyasikhokhela athi singaqeda bese sisenzani sithatha imali leziyana sinika omunye wethu. Singamgwereda ayenze i-business ayewoda. So mina ngiyangiwode izinto zokuthengisa ngihamba ngithwele. Angila shop ngiyathengisa. Phakathi kokuthengisa kwami sengithenga inkomo eyodwa. Sengiyakhe indlu yami ele 2 rooms ele varanda. Ngilesifiso sokuthi kuliwona lumnyaka ungakapheli ngiyakhela abantu abami indlu yokuthi nanxa bendile bangafika balale endlini yamazenge. So thina amagroup esilawo lapha esinampande sile 16 plus 12. Sikhuthazwa ngabenhlanganiso ezimeleyo ebasilizi trust ele ofisi ebhinga lakobulawayo. Sisebenza lo mama uMrs. Sibanda, uMary Sibanda. Ngiyosikhuthaza ongu-program officer. Sesisisebenzela thina abaningi sebethatha imbuzi bayawoda imbuzi besiyadengisa eHarare. Bezuza imali baphenduke benze i-butter trade, baphenduke bele ngubo, okunye babe lezigubhu zokukha amanzi, lezinto eziningi nje benze i-butter trade batshintshanise le nkukhu lembuzi, bese betwala besiyadengisa eHarare. Hayi, ngiyabonga maZimbabwe amahle, ngizacela ukuthi ngibakhulumise ngesangithi. Ngwabona vyeni monseni mamama. Nimuri muZimbabwe ngatubuke tuberekela ntomwe mendiri mwana echitonga ndimese big gabuza duve nisi siyampongo ndalumba nyabonga.
Today on the Women's Roundtable, we are focusing on rural women, their struggles and achievements as the country joins the rest of the world in commemorating today, the day of the International Rural Women's Day, PJ.
Mm-hmm. The International Day of the Rural Woman recognizes the critical role and contributing of rural women, including indigenous women, in enhancing agricultural and rural development, improving food security, and eradicating rural poverty.
Yes, PJ, and many organizations in the country are working with local communities in assisting rural women. Some of the organizations that we spoke to earlier on include the Zimbabwe Women's Bureau, which says, although it did not commemorate the day today, it will be commemorating the day next week in 5 different areas in the country. Yeah. And these areas are Mutare, Rural Gweru, Goromonzi, Gokwe, and Jombe.
There's also another organization that is working with rural women is the International Labour Organization, or ILO, which is implementing a program in Zimbabwe called the Joint Program on Gender Equality in a bid to economically empower rural women in 3 provinces in the country. The 4-year program is funded by CEDA.
And also, just to top it all up, the United Nations Secretary General Ban Ki-moon today said, quote, you know, just signifying the importance of raw women, he said the new Sustainable Development Goals, SDGs, have gender equality and women's empowerment at their core and include a target to double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women. And he said, indeed, raw women are critical to the success of almost all of the 17 SDGs that were, you know, talked about last month when even our president, Robert Mugabe, was here at the United Nations.
General Assembly, when he attended, he reiterated that women needs to be, really needs our support. Lamhlanje uhlelo lethu siyalomukela kuhlelo le-Live Talk uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esikhangela inhlupho izangikhathaze impumelelo enziwa ngabomama namhlanje sikhangela ngimpumelelo lezangikhathaze zikamama ohlala emaphandleni lapho ke sinanza ilanga le International Day of the Women of the Rural Women. Lamhlanje ku-Live Talk sikhangela impilo ephilwa ngumama wasemaphandleni ngesikhathi kunanzwa umama wasemaphandleni emhlabeni jikelele. Yikho ke thina abeZimbabwe abeStudio 7 sihlanganela sonke labasemhlabeni jikelele sinanza leli langa. Inhlanganiso eziningi ezisebenza labo mama eZimbabwe zikhala ngokuthi kazitholi uncedo lweneleyo lokuqhuba inhlelo ezilakho ukuthuthukisa impilo kamama wasemaphandleni ngendlela ekhanyayo. Abesifazana basemaphandleni bakhala njalo ngokuthi ngaphandle kokuswela imali yokuqhuba inhlelo zokuziphilisa bahlangana lodubo lokuthi kabatholi amathuba ayeneleyo obukhokheli njengabomanye awomama abasemadolobheni kunye lenhlelo ezingabapha imali yokuselela imuli zawo.
Icho kwa DPJ, nasi mchirongwa chedu, tiri kutarisa madzimai akakosha munyika, madzimai ekumaruwa PJ. Taka tarisa uti nasi izuva, rekucherechedza madzimai ekumaruwa. Tichitarisa isu kuti United Nations yato taura iyo kuti aiwa madzimai ekumaruwa akakosha. Asimukutaura kwa taita ne madzimai ekumaruwa wakawanda, varu kuti varu kusangana ne nuna, zakawanda mkuyeza kuita mabasa avo, uye zwe mkuyeza kuendesa vana kuzvikoro, uye zwe mkuyeza kuga karazuwa nezuwa kuti varambe vachigara maupenyu wakanaka. Saka tambota uraone mangwe madzimai ekumaruva PJ, tichanzwa kuna Maika Seke. Maika Seke mungwe madzimai vatitumira ivo pa WhatsApp. Nasi kutoti kupera kwezuwa vachange vakutumirwa ivo radio. Nekuti vakwanisa ivo kutumira message yavo pa WhatsApp. Maika Seke.
Ndinogara kumondoro kumashwesi. Tinorarama nekuraura nezviredzo ndo upenyu watinotorarama nawo nekupindawo mune vane minda mirefu kana vakohwa zviye tichinongerera zvinenge zvasara nekuti kuno mvura kunaya kwayo kunotonesa ndo upenyu watinorarama nawo zvatinonongerera zvimwe tinotengesawo zvishomawo tovanotumari kwekuti vana vapamwe vangaende kuzvikoro asa hatina zvatinokwana izvo zvirana gore rino havasi kunyora nekuti hatina kuwana mari dzekubhadhara mafizi evana dzakakwana zvino zvakatotiomera semadzimai uye ndiri chirikadzi ine vazukuru vashanu vasina vabereki vakashaya zvakatooma vanangu upenyu hwakatotiomera.
Aiwa, tinotenda Maika Seke, varibuwera. Tunzwa zve kuna Maita Diwa Ishe. Vanenge vari kubuwera zve, regai tinzwe kubva kwavari Maita Diwa Ishe.
I'm Maita Diwa Nase Kibongoze, and I'm in Buwera. It is very difficult to stay in a rural area with kids whilst you have no husband. It's very hard to cater for orphans because in our country there's no money, there are no jobs. Everything becomes difficult.
How many children do you have and how are you living day to day?
I have got 3 kids and I'm surviving by poultry keeping, but we end up getting people that can pay you because there's no money. So we wish if our government should give us jobs or some projects that we just want to cater for children.
Also, today is the International Rural Women's Day. Are there any commemorations in your area?
Yeah, maybe. I can say, let us work together. Let us work together in our communities. Maybe sometimes life will change, but now it's difficult. Maybe it will change.
If you were given a chance to speak to the government, what would you ask for as a woman living in the rural area? What kind of things would you like to improve?
If I was given the chance to speak to the government, I would ask the government for giving us projects and other ways, money for catering for children, money for paying school fees for children, money for buying food for children, because we don't have money.
Aiwa, tinotenda amai tadiwa nashe variku bohera makwanisa kupinda mchirongwa uyezve nemi radio iri kuya kwamuri kunyangwe takurukura navo zvedu nemurimirwa amai ameno zvazoitiko iko kuno asi pakanaka tanzwa kubva kwavari tine muteereri munyarikani wedu wekutanga PJ
asilo mulaleli osecingweni lapha ngumanxumalo usecingweni usithinte evela khona le kachana engasenkaye siya kwamukela manxumalo. Hello, siya kwamukela manxumalo. Hayi, siyaphila linjani leni?
Yebo, ngikhona 7 years.
Yeah, alike lisichathekele kancane ukuthi linali iphila njani khona ngapho ngasenkaye.
PJ naredza itai vafambe fambi
hamba hamba mbijana kuze sikuzwe kakuhle sungaqhubeka
ngapha ngasenkayi ngapha ngasenkayi siphila ngaphansi kweproject esidalele i-International Fountain of Hope besingabantu abangalamanzi sisikha manzi uma wabangu-7 kilometers sasisenza iproject yengadi lapha sinehlupho khona lamanzi sasesidalela-ke ibhorani yi-International Fountain of Hope engadi lapho silima imidida lamatamatisi le-onyeni kanye lomumbu
kuyaphumelela lezi zivande
hayi isivande lesi siyaphumelela okuzwayo sisebenzisa amanzi amalutshwane ekutheleni into eziningi siyenza i-raised and bucket drip system
kuyini okunye likukhalelayo ukuthi nga liyathuthukisa umsebenzi wenu wezivande lo
nesivande sethu sesikhangelele ukuthi ngabe siyazuza isingo elokugombolozela indawo lethu enkulu kaniya indawo enkulu so icingo lethu olukhona ngokulutshwane olugombolozele indawo elutshwane so indawo eningi esayiphiwayo isegcekeni
mkhuthazo bani kulabo omama abesifazane abangangeni kuhlelo lwenu kumbe abangakasunguli inhlelo zokuzithuthukisa
kubomama sikhuthaza ukuthi ukuhlala kwakungokwayizolo namhlanje umama kameleli imali endlela kubaba ukuthi basikume emthunzini basebenze ukusebenza akumbulali umuntu kodwa kuyamvusa
hhayi mbongile kakhulu manxumalo ulabanye yini olabo khona lapho abangathanda ukukhuluma emoyeni
ngilabo khonapho engilabo omunye ngumama umadede umfelokazi ngene la elubaba ehlezini ngasekhaya ikhona bakhona la mama nikele mama baby
mancube lo mabebi ungafaka umabebi
mabebi ziyanicingini hello
hello siyakwamukela kuhlelo mabebi
yebo
Luhlelo lwenu lamhlanje lina omama basemaphandleni. Ngamafichane ungathi ukuba nalina liphila njani khona ngapha?
Hayi thina siyaphila sibona uhlelo lolu olwasi yehlelayo salemukela ngezandla zethu zonke nje singomama nje kanye nabobaba.
Yeah.
So ekuhleleni abathi C42.
Yeah.
Omama abawu-5. Ile mishina emibili sizama ukuthunga ama-uniformu. Kodwa umncedo esikhala ngalo sikhala umncediswa ukuthi singathola ukuthi imithina engathi ingaba mnengi ukuze senelise ukuthungela izikolo zethu eziphansi kwethunzi.
Hayi sibongile Mabhebhe njalo lo Manxumalo, kodwa ke ngizacela libe lokhe libambile ucingo khona lapho asithathe omunye umlaleli. Ngizathanda ukukhuluma lo Mancube, ngilenzele amhlophe lonke athenke selitholileke umuvuzo oweradio. Sizakuthumezela ke, sizakhuluma lani ke ngemva kohlelo ubana silithumezele njani iradio yenu. Kodwa bambanini khonapha ecingweni, sike sithathe omunye umlaleli. Marvelous.
Aiwa, nasi zvarakanaka PJ Shua madzimai aiwa tanzwa varidza mpururudzo. Vafona ivo kuno vachibva vawana radio tombotora mai show. Makadia mai show. Tiri kwasimoti taurisei nekuti hambusi kunyatsonzwika kuti radio kana yauya mozonya ehe mune makunzwika taura yenyu muri kupi?
Ndiri kumberengwa.
Ehe, kwakamira sei ikoko mai show? Tichitarisa mararamiro enyu semudzimai wekumaruva. Mai show mombofamba-famba mbijana. Nhare yenyu inenge isiri kuda kunyatsoita zvakanaka, asi fambai-fambai mbijana. Nhare inenge iri kuita, regai tikufonerezve mai show. PJ, my show is number, we'll still give her radio, but her number is not very clear.
Okay.
So I think, you know, thank you to our producers over there. But my show, really, we will give her radio because
yes,
she did call in, but and we'll try her number again. But while we're still trying my show's number, we can listen to some of the people that sent us other messages. I think we had a young lady, Dadirai, akatitumira message yake pa WhatsApp. Tomboteerera kubva kwaari achitaura iye kuti ari kuita zvokurima musikana wechidiki. Tombonzwa kuti zviri kufamba sei.
Ini ndinonzi Dadirai Penford, ndiri mudzimai wechidiki ane makore 22 ndiri muprojektiwo ekurima foj. Ndinogarawo kunyamajura ekwamutare vhireji 6. Ndangatangawo bhisiye kurima foja. Malasiya ndomboitawo zvokurima madomasi nezvimwewo zvakadaro daro. Saka pandakaona kuti regai ndimboita zvefodya ndiona kuti zvinondisvisawo papi sezvo upenyu huri kungodaro daro munyika medu. Saka ndiri mudzimai wechidiki ndoda kuedzawo kubatsirana nemurume wangu kuriritsa mburi kuitira kuti zvinhu pamwe zvingatirerukei mabasa acho ari kunesa. Saka takatoona kuti kurima
aiwa PJ tanzwa apa kuna Sisi Dadirai, asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakatumira zve zvavaida kuti tinzwe zvavari kuita kunharaunda dzavo. Tichanzwa kuna Maita Dewaishe vatambenge tati vaita takataura navo murimi rwamai. Ehe, kuti vanyatsotsanangura nokuti vari kuti ivo ichirikadzi uyezve zvakaoma kurarama sechirikadzi kumaruva.
Ini ndinoitwa amaita diwanasi chibhongodze. Ndinogara kubhuhera. Ndinorarama kumaruva ndiri chirikadzi.
Zvakaoma sei kurarama kumaruva tichitarisa nhasi izuva rekurangarira iro madzimai ekumaruva chimbotitsanangudzaiwo kuti munorarama sei zuva nezuva?
Zvakaoma mavelasi nekuti izvozvi mari haichabatiki. Hapana paunogona kushanda kuti uwane mari. Hakuna chaunogona kutengesa chinotengwa kuti uwane mari. Saka zvinhu zvakangooma kurarama paunenge uine vana vechikoro, apa unoda kudya, apa unoda zvese zviri zvakatarisa iwewe semunhu anenge ari ega. Zvinhu zvakangooma.
Mune vana vangani uyezve mabasa api amuri kubata pari zvino?
Ini ndine vana vatatu. Ndinoita zvekupfuya huku dzangu dzechiboyi, mabreila. Ndinoitawo zvekupfuya mbudzi ndiri pamba ipapo.
Saka dziri kutengwa here huku dzamunenge muchipfuya idzi nembudzi?
Zvinoneta nekuti iwo uri kutengesa fanike zvakaita huku dzekupfuya zvinoda chikafu, usadzimara wakupa vanhu nechikwereti. Nekuda kwekuti hakuna mari zvimwe zvichangotorwa nechikwereti. Zvimwe zvichangoguma hazvisi kunyatsoita, zvisingatotiitira nemamiriro aita munyika medu.
Saka pogadziriswa sei apa?
Ini ndinotoona sokuti dai hurumende yagona kutotarisawo madzimai anorarama ari kumaruwa, kunyanya isu shirikadzi tinenge tichichengeta nherera, kana kutimutsirawo mabasa kana mamwe maprojekti atingaitewo angakwanisa kutipa mari.
Shuwiro yenyu pazuva irori ranhasi rekuremekedza madzimai ekumaruwa ndeyei?
Ndiye kungoti madzimai ese tingokurudzirana kushanda hedu tiine tariro yekuti dzimweni dzenguva zvinhu zvinogona kuchinja, zvinogona kuzotinakira neumwe mukana. Asi panguva yatiri kurarama izvozvi, kuti urarame uri kumaruwa uine vana, zvinhu zvakangooma. Saka tinongoshuvirawo kuti pamwe zvinhu zvingatitinzire munyika medu vaitawana zvekuita.
Aiwa, tinokutendai amai Tadiwa She. Nhasi PJ tine madzimai akawanda ari kuda kupinda pachirongwa. Tinonzwa kuti maizvowu vaiva nenhare dzasingaite zvakanaka vaakunzwika. Makadii maizvowu?
Ripo makadiiwo.
Aiwa, tiri wadii. Titsanangurewo kuti muri kurarama sei semudzimai wekumaruva.
Hai, ndinongorarama nezvirimwa. Kana mvura yakanaya ndotavo zvokurima.
Mune vana vangani?
Ndine vana vaviri, mwe grade 6 mwe grade 1.
Mungati imi ndedzipi nhunha dzamuri kusangana nadzo mukurarama mumaruva pari zvino?
Hai, ko zvinoshinoneta nechekuti vanhu vacho vanotengesa mamaketi acho haachaite mari yacho yakadonha. Vanokuzotoita bhaketi ne$4 saka zviri kurema.
Saka munoita sei zvino? Tiri kunzwawo vamwe vanga vachichema nyaya yemvura. Muri kukwanisa kuiwana here yekurima zvirimwa zvenyu?
Mvura ndiyo dambudziko. Zvakasati tamborima nokuti mvura chaiyo haisi kuri kunaya.
Aiwa, tinokutendai maizvowu. Murambe muchifona, chino chirongwa ndechenyu uyezve nhasi tiri kuremekedzai. Ndimi muri kutibatsira basa ikoko kumaruwa.
Okay.
Ehe, tichakuisai palisti yevanhu vachangewo vachiwana maredio. Tomboenda kuna mai Ncube, I think vanga vakamirira. PJ.
Ya, nkosi yazima Ncube.
Yebo, nangu Mancube.
Yebo.
Hello?
Yeah, kunjani mama?
Ngiyaphila.
Eh, kunjani ngapho ngasenkaya?
Hayi, ngasenkaya kuright.
Yeah, liphila njani? Ungasikati ungathi kamfu kamfu ngamafichane.
Hayi, ngasenkaya siphila ngono sikulula lokhu kuphila kwamuva. Ngoba besihlupheka kakhulu sasa ngamanzi. Okwakhathesi sesitholile amanzi, sesihlupheka okunganeno.
Yeso,
silwe ngadi yethu esincedisayo sibili kakhulu. Njalo singu-42 engadini yethu. Singu-42 sinecembu labomama esingu-25. Siyazithathisa ngokuthunga, sizamela abantwana besikolo ama-uniform. Manje siyasilela emthinini yokuthunga.
Yeah. Isikhathi sethu yise singasavumi, kodwa ngikhuthazo bani ongayipha kwabanye omama abangenzi lutho.
Omama abangenzi lutho siyafisa ukuthi labe sukume engahlali phansi. Bezisebenzele labo, singalindeli ukusetshenzelwa ngobaba, ngoba kunjenje omama abaningi obaba basahlezi phansi.
Yeah. Hayi, siyabonga kakhulu Mancube. Amhlophe tenke lawe kumzimbiwe ngulinda lamhlanje uyayithola iredi.
Aiwa, we really would really like to thank all our wonderful listeners who have been contributing non-stop since the program started, PJ.
Yes.
And as we migrate to the internet, we would ask you to go with us as we live stream to www.voazimbabwe.com and stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Praxedes Jeremiah.